Munozviziva kuti nyika ine kutambudzika kukuru kune dikita misodzi nekuungudza mhere yakazara munyika. Mukatarisa tava nemakore 89 muZimbabwe ekuzvitonga kunova kutungamirira kweruzhinji, asi mukaona kuti ruzhinji harusi kutungamirira. Pane vashoma vari kudya vachiguta, vazhinji vachitambura nokunonga sose nemuromo. Unozviziva kuti kana uchigara mukandini hauchai ususu, kana uchishanda mushuga haungamwi tiine munyu. Asi zviri kuitika muno tine upfumi hunoshamisa, tine migodhi, madiamond, goridhe, lithium zvakasiyana siyana, ko zvinoshayikwa kune dzimwe nyika, maminerals anosvika kudarika 60. Asi hapana chine vana veZimbabwe. Zvinoratidza kuti nyika yakasununguka. Mureza wakadzikwa kunze kwemureza webepa watinawo pabepa newemucheka. Hatina mureza woupenyu, hatina mureza wekurarama, hatina mureza weugaro, hatina mureza womufaro, hatina mureza wekusununguka tichigara munyika yekwedu tichidyawo chine mukaka wenyika yedu. Vashoma ndo vari kudya, asi vazhinji vari kutambudzika, vari chidyiwa pane kuti vange vachidya.
Vamurangagwa vachitaura kuNational Sports Stadium vati ivo vachagadzirisa zvinhu zvakawanda vachikurudzira kuti vanhu vabatane munyika.
Aiwazve, muromo hauzarirwi nerwizi. Takavaudza kudhara kuti nyaya yenyika yeZimbabwe inoda kuti vanhu vaonesane, vataurirane. Ndakagarotaura ndikati zvanza zvinogezana. Tiri ibvi nemupimbira gumbo rimwe chete. Nyika inoonesana nokuvandudzana mazano, njere moto dzinogokedzanwa. Saka ndakati kuna vamunangagwa, uyai tigokedzane njere, isu tinadzo. Uyai mugoke kuti rima nedongo riri munyika riitame uye rishayikwe. Vanhu vawane mabasa, vanhu vawane muzvipatara mishonga, vanoshanda muhurumende vari kutambura, vadzidzisi vari kutambura zvakanyanya nevadzidzi. Zvese izvi zvinogona kugadzirika chete tapedza bongozozo riri munyika rokuti vanhu tinge tichionesana kuti pakabirwa sarudzo toita sei kuti gadzisa tiende mberi.
Vachamisa manga makokowo here kumhemberero dzekunational sports stadium dzanhasi?
Isu hatina kunge takokwa, tinotorwa sevatorwa pachinhu chedu, tiri mweni pazvinhu zvatinofanira kunge tiri varidzi. Saka isinongoti ngavaita havo zvikoni zvikoni mimba yaibvi negosoro vangaita vachifunga kuti vanogona kutitiza. Hakuna munhu anogona kufudza mbudzi dzemuridzi.